Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsetsenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 13/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zesa yoyambira kudzimwa zvakanyanya kwemagetsi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusangana iko zvino nevachangosarudzwa kutungamira nyika iyi vaDonald Trump. Kusagadzikana kwezvinhu muMozambique kukanganisa nyaya dzekutengeserana mudunhu reSADC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zesa iri kuyambira kuti magetsi achatanga kudzimwa zvakare zvakanyanya sezvo gwenya remarasha rekuwange risiri kushanda zvakanaka. Mumashoko kuvatori venhau, kambani iyi inotiwo gwenya rinoshandisa simba remvura rekukariba ragara ragwadama nekushaya mvura. Vamwe vakawanda vataura neStudio 7 vati magetsi ave kutodzimwa kwemazuva maviri. Mukuru wezesa vaSidney Gata vaudza Studio 7 kuti iite zvekutumira mibvunzo. Asi tanga tisati taita izvi pataenda pamepo. Mukuzeya nezvematambudziko anokonzerwa nekudzimwa dzimwa kwemagetsi, tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Makambani mazhinji anenge akumanikidzwa kushandisa ma-generators. Ongoro itakaita inoratidza kuti mutengo wekwoti ye-generators tichitasa pe kilowatt hour inenge yausvika 33 cents per kilowatt hour in US dollars, right? Zvichireva kuti inenge yakusvika more than 2 times normal price inoshadziwa nezesa.
Izvi zvinorevei?
Makambani mazhinji anenge akutadzirizo produce. Nekuti makosti wayo haazo hakwanisi kuhamika. Takaona ime retailer, retail sector, retail supermarket, which I cannot name, on professional ground. Last year, Rafurat, nakashanisa maliters 80, yashika 33,000 liters. As magetsi anga achirina maswachi iwayo. Takaona rigore rinoshanisa about 3 million liters kubva pa 37,000 liters. Tikazo hii multiply marema liters yue 3 million liters. Kurewa wati supermarket hii yaka shambisa $4.5 million cost yema gates. Yema generator mama kumushanta diesel. Tiskavi ringi marepairs and maintenance yema generators. Saka unita suye profit ya chuka na uri kambani. Kumining sector, tuliko nzoguchi, wane manosu zavaka itadu fura $500 million. Saka chuyi yaku dishinguri zanje kuti last year zane PF yaku enda kuma elections in the opposition. Takanzwa kuti president vakavhura wange power station unit 7 unit 8 yanga yagadzirwa nemachina. Zvino gwaro rese rakutaura kuti yafa yabuda repairs maintenance kuyazofa sei yakavhurwa last year panenguva negore.
Saka pangagadziriswa sei kuti dambudziko iri ripere, nekutiwo iye iri kutiwo rimwe dambudziko nderekuti kukariba hakuna mvura.
Vakaitonokera Colgate magetsi asi it's a short term plan. Zvinhu zvinoitwa zvinorongwa pane nguva yakareba long-term plan. Magetsi atinawo agadzirwa naSmith kuma1965, 1960, 1940. Saka haungati uri hurumende kati wapinda nehurumende worara nezamo mukana wechiti magetsi haana kwaanoenda. Iyo climate change iri kuya, tiri kuinzwa mvura yekukareba inobva kuDRC. Saka nekuti kunzi hakuna mumero zvakanaka taifanira kungovidzivaka kuti mvura yedu ichapesera yashoma. hatina chitambo juma baka. Saka ari gadiri siki joo anza lo utawa ya parifi. Endi kuti gadiri ni hazi magiezi. Kuti zoti chana magiezi. Chombo tunata ona investa chacha. Unu mara ya kawana. Chombo tamuka teta rumbura kanaka ilu ni masika awe ya mungu kumbako. Hazi mungu kumbako magiezi. Yotu na 5 years.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vachitaura fari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusangana iko zvino kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC nevachangosarudzwa kutungamira nyika vaDonald Trump. Aka ndeke chipiri vaviri ava vachisangana kubva muna 2020. Muna 2016 pavakasarudzwa kekutanga kutungamira nyika, vaTrump vakaitawo musangano wakadai nevaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaBarack Obama. Misangano iyi ndeyekugamuchidzana masimba murunyararo. Mugozea nezvekukosha kwakaita musangano yakadai, Tabata Gweta uye vachishanda nesangano All Hands on Justice ava Kennedy Masie.
Zvakakoshera yatingati democracy yemuAmerica munomu kuti kanawo maelections apera, president anenge achinzi ari kupinda afa kupindawo achiziva kuti ari kusvika achibatawo office yakasiyo zvakanaka, ende office inofanirwa iri iyo ichava ichitungamirawo nyikawo zvakanaka. Saka izvi zvinobatsira kuti whatever my institutions angaiva achipresidewa over nava Biden avewo achiacceptawo kuti aiwa pakuya mutungamiri mutsva anovava Trump. Ende zvinhu zvinobatsirawo zvekare confidence in kubatwa kwenyika nevatungamiri.
Ko iwo mapazi mamwe amataurayo anezenge akushanda sei kubva pari zvino kuenda pachatoreswa mikova Trump musi wa20 ndirawo gore rinowe?
America ine matingati mainstitutions akasimba. Saka kusvika vaTrump vazopindawo pachigaro anenge achingoripo. But tinoziva kuti every time mutungamiriwo anenge achiuyawo anouyawo achizoshandurawo atingati vatungamiri vemapazi yayo kuti angave achida kushanda navo here kana kuti anokwawo achida kuapwindawo vamwe vakewo vanyuwani vachave vachifambawo nemapolicies ake sanew president. Saka mapazi aya anicharamba aripo, and zvichave zviri zvinhu zvokuti president munyuwani whatever policies vachauya navo vachangada here kuti vachave vachichinja vanhu vanotungamira mapazi ayo kana kuti vanongovasiya akadaro.
Asi hapazoitawo here matambudziko vamasiye tichitarisa kuti vaTrump vakatosarudzwa kuti vazotungamira nyika kutanga gore rinouya? Sarudzo dzakaitwa musi wa5 mbudzi, asi eva Biden vanoramba vari muofisi kusvika musi wa20 ndira. Hapaite matambudziko apa kuti mumwe anogona kunge akutoita kunge ndiye akutungamira kana kuti?
Izvi zvinhu zvagara zviri mubumbiro remutemo reAmerica, and zvinhu zvagara zviripo kwekanguva karipo. Nango yedu takazoona kuti pamaelections akapfuura apo pakaita senge pakanga pakuda kuta senge pakuda kuta dambudziko. But the reason why pachizoita kanguva ikakaka kwekuti panova nenguva yekuti mutungamiri mutsva azouya kana muna January inyaya yekuti whatever zvaiitwawo nemutungamiri uyo achangobva kumaelections ave achiwinda down. And kana pane mapolicieswo aida kuva achigadziriswawo kuti achipedziswawo ndozvavanenge vachiita.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mutungamiri webato rinopikisa rePodemos muMozambique vaVenancio Mondlane vange vakurudzira vanhu vemunyika yavo nhasi kuti varatidzire nhasi namangwana vachivhara mabhodha. Izvi zvinotevera kugunununa kwevanopikisa kuti sarudzo dzichangobva mukuitwa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanotiwo vanhu vari pakati pe40 to 50 kana kuti between 40 and 50 vaurayiwa kunyanya nemapurisa mukuratidzira kuri kuitika. Asi hurumende yenyika iyi iri kuramba kuti sarudzo dzakabirirwa ichiti vanopikisa havadi kukundwa sarudzo. Nyaya yekuradzira kweMozambique inonziwo iri kukanganisa zvikuru zvinhu mudunhu resadak kunyanya panyaya dzekutengeserana. Mugozeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa, Dr. Calvin Mudzingiri.
Zvino kuna kukanganisa mabasa evanhu nenyaya yekuti zvinhu zvinenge zvichigadzirwa zvinokwanisa kumira kugadzirwa nenyaya yekuti hakuna kwazviri kunotengesewa. Vanhu vangomira panzira vasingakwanisi kutambira mhuri yavo, kana kuti makambani anogona kurasikirwa futi nekuti vanhu vakavakanzi vangomira vakagara panzvimbo vasina chavari kuita vachibhadharwa vachimira kuti mapoda afurwe. Zvinogona kukanganisa futi zvoupfumi.
Asi semaonero enyu, sadhaki inokwanisa kugadzirisa here nyaya dzakadai kuitira kuti nyaya dzeupfumi dzinge dzichifambira pamberi zvakanaka mudunhu?
Hongu ichinhu chinhu chisinganetsi, asi chinhu chanofanira kuti sadhaki haisati yava nemasimba akawanda kuti vanoti zvavanenge vakataurirana zvavakanyorana pasi vanozviteedzera. Saka naizvozvo hazvibvonyatsi kuita kuti vanhu vateedzere mitemo sematevedzero aaifaukiti.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Nyaya dzesarudzo inyaya dzinofanirwa kuitwa pajekerere, dzinofanirwa kuita kuti vanhu vese vave vakasununguka. Ende ndiyo hwaro hwakaita kuti vanhu vakawanda vati vaende kuhondo, vaendera kuhondo kuti vanhu vavhote zviri pachena. Saka naizvozvo vatungamiri vesadhaki vazhinji vanhu vakarwira nyaya dzevhoti, asi ivo vava muzvigaro. Toona sekuti vazhinji vavo vanongoita masarudzo dziya dzekuti dai ndaita masei andaita kuti chingoita sekuti pane zvaitika. Asi vanoona vanenge vari kunzi vanenge vachiti pamwe maitiro anenge achiitiwa musarudzo yacho anenge asina kutsarukana, nekuti kwese kwatinoona kunoitwa sarudzo dzinenge dziri pachena vanhu vakabutikana vose mativi anenge aenda kumavhoti. Masimba anochinjanwa pasina kutaridzira kana kuurayana kwevanhu kana kupondana kunozoitika kana kuputsana nokupisana kwetingati zvivakwa nezvinhu zvinenge zviri munyika. Tingapa muenzaniso wakaita zvakaita kubhutswana nedzimwewo nyika dziri munomusadhaki dziri kuradza dziri kutora dziri kuita sarudzo pajekerere.
Dr. Calvin Mudzingiri inyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa. Vanga vari parunare kuSouth Africa kwakare. Musangano wepagore weAfrica Journalism and Media Summit watanga nhasi muHarare uchitarisa nyaya dzekushandiswa kwemishina yechizvino-zvino pamwe nekutarisa nzira dzinoita kuti makambani anoburitsa nhau ararame munguva dzino apo mari iri kunetsa kuwana. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau nevanotungamira masangano anomirira kutorwa nekuburitswa kwenhau vari kupinda mumusangano uyu vachizeya mamiriro akaita zvinhu mukutorwa nekuburitswa kwenhau panguva iyo pava nemishini yechizvino-zvino uye mari dzichinetsa kuwana. Mukuru wemedia center muZimbabwe vaErnest Mudzengi vanoti upfumi hauna kumira zvakanaka munyika, nekudaro vatori venhau vave kungoshandiswa kunyangwe nevanoita zvematongerwo enyika kufambisa mashoko asina chokwadi chakazara.
Haizvi mukatarira maita vurombo mumapato kana kuti maorganizations anoita nezvekutora kwenhau nekubudiswa kumashoko, izvi zvakonzera kuti pave nouori. Vatori venhau havachaiti basa ravo nemazvo, havachatevedzeri hwaro huya hunganzi maethics.
Mutungamiriri weAfrica Editors Forum vachechiri Otieno vatiwo kunyange mishini yechizvino-zvino ichiita kuti basa revatori venhau rive nyore, haigone kupedza matambudziko ese ari kusanganwa nawo nevatori venhau.
Of course, it doesn't solve all the problems around distribution because there's still those who are not connected. Adaptation is a fascinating thing. I mean, the African story is the African story.
Havipedze matambudziko ese kunyanya takatarisa nyaya yekuti vamwe havasati vave padande mutande. Vatori venhau vanofanira kudzidzawo kushandiswa kwezvinhu izvi nekukasika.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations, Maisandra Mazunga, vati mishini yechizvino-zvino inofanirwa kushandiswa pamwe nekuzivikanwa nemunhu wese.
AI iripo, but not idzike midzi chaiko, kuna na Binga chaiko, kuna mamwe community radio station edu, kuna na Chipinge kuchecheche kugarawa. Tukudao kuti vazivewo vashandisewo, but now dzinenge data chinhu chinodhura. Takatarisawo ma smartphone chinhu chinodhura.
Mutori wenhau apindawo mumusangano uyu Piriti Chavango atiwo mishini yechizvino-zvino inoshandiswa pamadande mutande iri kuita kuti basa rake rive nyore.
Ende zvinondibatsira pakuti basa rangu rinenge rave nyore, zvinhu zvainditorera pamwe awa ndichiita ndakukwanisa kungozviita nemaminesi mashoma shoma, nenyaya yekuti ndakuziva matechnologies nematools ari advanced anondibatsira kuti ndive ndichi.
Rimwe remasangano akaronga musangano uyu reConrad Adenauer Stiftung rinoti kutapwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko kwakakosha zvikuru nekuti ndizvo zvinotsigira gutsa ruzhinji uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vaJenifan Muswere, avo vange vachitarisirwa kutaurawo pamusangano uyu, vaudza Studio 7 kuti vakundikana kuuya pamusangano uyu asi vanotarisirawo kuzotaura mangwana pazuva rekupedzisira. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedinginira rinoti Reinventing Journalism in the Age of Disruption. Sangano reUnited States Aid for International Development, kana kuti USAID, ndiye rimwe remasangano anotsigira musangano uyu gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Vateereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande reWhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, mobva matifarira kubaya kana kuti kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu, patinokupai link yeWhatsApp VOA Shona. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe nhau dzedu dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vamwe vakaremara vanoti kunyangwe mvura yatotanga kuturuka vari kutadza kuwana mbeu nemafotereza zvakavimbiswa nehurumende nezvikonzero zvakasiyana siyana. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe vakadai ndiamai Gedis Maringire vekwasadza kuchivhu vakaremara makumbo, avo vakati havasati vanyoresa kana kupuwa mbeu nekushaya ruzivo rwechirongwa ichi.
Takandwa vapedza kunyoresa, hatina chatakambotonyorwa kana kuti chatakawana, hapatorina. Kureva kuti ivo ndavari havagoni kutikoshesa, havagoni kutiona kuti tiri vanhuwo. Ivhi ndichirarama neurema hatiri, bati pari zvino havagoni kutikoshesa, havagoni kutiona. Ndochokwadi chiripo ichocho, nokuti taipangwadi dero tiri isu tatanga kupiwa first preference, asi hatina kutonyorwa kwacho, hatitorina.
Vamwe vakaita saamai Memory Masunga vekuwadi 20 kwachi vanoti vari kunzi vatange vachera makomba izvo zvinovaremera.
Ndandichikumbirisawo kuti dai waro hurumende yatinzwawo chimo chedu kuti panouya mapresidential inputs embeu, zviri kudiwa takazvinzwa. Bhati kwatiri zvinotiremera zviminda zvitatu zvedhigautle boiti apa tine hurema hwakasiyana siyana, saka zvimunda zvitatu hatimbotozvigoni.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvekurima Dr. Angelus Masuka vange vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admo pazvakavambwa vati hapana kusarura.
Ndichitarisa malisti evanhu vari kubatsirwa, ndiri kuona kuti vakaremara ivava vatoriwo muzvirongwa zvepfumvudza intwasa, vakatoita makomba avo, saka pari kupuhwa vamwe mbeu towanawo mbeu vachitodyara. Kana ari kusara fukudzwa nehurumende, leaving no one and no place behind.
Asi vanohwira kodzero dzevakaremara musangano redisability Amalgamation Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga varamba vakamira nerekuti vari kusiiwa.
Zvazvinotofanira kuita ndezvekutoti vose vakaremara vanenge vakanyogwa kokutanga kuti vomuraini vagova vanovatakuriravo. Tinodavo kurima sezvinongoita vamwe. Tinodavo kuwana zvinobva kuhurumende semawanira anoitawo vamwe. Musatisiya uye musadya zvevapfupi nokureba. Migove yedu ndeyedu, regai uye kwatiri.
Vanorwira kodzero dzevakaremara musangano weZimbabwe International Disability Amalgamation Trust ZIDAET uye vari mambo Chimbani Magudu vakabva mugwadi vakurudzira madzimambo nemasabhuku kuti vasaomesere vakaremara nekuti vauye kumusangano wekunyoresa ivo vachivaziva mazita avo mumabhuku avo.
Zvimwe zvezvinhu hatidi kuomeserana tichiti iwo unotoziva kuti munhu uyu agoni kufamba uye kure womuti uyu akune iwo uchingoziva kuti anogara muraini mako. Masabhuku namadzimambo vamiriri vehurumende, saka ndinokurudzira madzimambo namasabhuku ngatiitei zvunhu nopa chimiro tigone kumirira hurumende yedu zvakanaka nokuti hurumende iri kuita basa rakanaka.
Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chepfumvudza kubhowera mwedzi wapera, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende ichabatsira mhuri dzinosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu munyika 3.5 million nembeu senzira yekurwisa nzara gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika mamiriyoni makumi matatu nematatu kana kuti 33 miriyoni muNigeria vakatarisana nenzara inotyisa. Izvi zvakonzerwa nematambudziko akaita semafashamu emvura, hondo uye kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nekusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nekambani yeEagle Eye Construction iri muZimbabwe, iyo iri kushanda nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoda kuvakirwa dzimba nezvimwe zvivakwa kubatsirwa munyaya dzekurima pamwe nekuchengeterwa misha. Muhurukuro yedu yanhasi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wekambani vaAlidi Chipanda, avo vari kutungamirawo zvirongwa zviri kuitwa pamusha pavakufa munangatire avo vanogara kuBritain.
Vamunangatire chokwadi vari kuBritain, asi vakatipawo basa iroro rekuti tivaitire utungamiri pamaprojects avo, tichivavakira, tichivaitira zvose zvavanoda vasipo. Chikonzero chakaita kuti vatitore isu tivaitire inyaya yekuti isu we are the company inoprovider maservices iwayo.
Vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vanoti vanotya kutanga zvirongwa zvakaita saizvozvi vasipo kumusha ikoko. Imi muri kukwanisa sei kuisa chivimbo muvanhu vakaita savamunangatire?
Ichokwadi, kune vamwe vari kutoitirwa utsotsi zveshuwa, vamwe vari kuitirwa nehama dzavo chaidzo, vabereki vavo chaivo, vamwe vanoitira vana vavo utsinye vangava vari kuBritain kana vangava vanenge vasipo, kana angava mushandi kana umwe waangotsvagwawo kunzi amirire kuita izvozvo. Vamwe vanogona kuitwa uchitsotsi chezvakaita saizvozvo. Ndoo matambudziko mazhinji anonyanya kufesana especially kuvanhu vanoitirwa basa vasipo. Asi isu sekambani takaita werengedzo yese tikaona kuti nyaya yose kana pasina kuvimbika, pasina kutendeseka, hatina kwatinokwanisa kuenda. Saka takakoshesa chinhu chinonzi trust, kana kuti chatingati kuvimbika. Ndo chinhu chatinoshanda nacho inawa kambani, semashandiro andiri kuita navamunangatire pamaprojects ese amakaona pamasocial platform zvakasiyana-siyana zvose zvebudiro zvamuri kuona.
Zvirongwa zvipi zvamuri kupa kune vari kunze kwenyika vamuri kuitira mabasa kumisha yavo?
Tiri kuprovida kuvakira vanhu dzimba, kuita marenovations, tiri kugadzirawo even madriveway, tiri kuitawo landscape, kudyarawo loni nekugadzirawo kudyara maruva, zvese zvingada kuitwa kugadzira maplanedzi. Imba hatinei nekuti uri kupi, wherever kwaunga wa uri, tinosika.
Kopa mshapa wa mnangatire, mabasa api, amuru kubata.
Pane musha osu wa mnangatire, pane jose, jamuru kuona jose, jamira, miduri amira, mabucha amira, mafishponda amira, jira oraora amira. Zunu zao, ziru kufamba, iko zino, tiriku gazira, utitikwanse kwa sumu zira main house, ya tula kwa sumu zira futi, pakatupe musha wavu yoyo.
Mavanengu ya kariba shakadi, mchishandana wa mnangatire.
Kubaa January, dopa nakatanga kushandana avu, kusuka pari zino, tirikungo shanda mne zakanaka. Uye tukuramba tichindi ramberi. Vakatombo iso wangu wanu waida kumbo waitila zinu kumasuri. Pachipanga pazu wani masho tikataitwa. Istaka zoinda ipapo tikatanga kumuthiriza zinu. Na zino turungo muthiriza zinu. Zinu zirungo fambira mbe.
Tinozwa kuti mimuruku manejao zirongwa zikurima nekuchengeta nguruwe nehuku zvirikuitwa pa mushapa wa munangatire. Magara muine ruzivo rwekurima here nechakare?
Inini ndiri murimi pache zvanguo ndakazvimiririra. Tichibva ku side reconstruction ndagara ndiri murimi. Saka vamunangatire vamunoona vari kuitawo zvefarming nei. Tine tichito advisana kuti murungu apa mamadi kuti mudai apa mamadi kuti mudai nekuti iniwo pache zvanguo ndiri mufarming.
Mashoko apa hamungasira vatereri pane nonguva.
Mashoko angu ekupedzira ndoda kusira kuvatereri ndeyekuti mishanga yevakwe ungava une manishoni kupi ungava kunze kwenyika kana kupi kwaungava une musha asi kwawakazvarirwa kana padzinde kwawakazvarirwa unozongoda kudzoka zvekumusha wako iwoyo musha wakavakwa.
Vanoda kubatai, vanokubatai papi?
Vanokwanisa kundibata pa phone number dzinoti +263 782 424147 +263 782 424147 Ndo phone number dzandinowanikwa idzodzo.
Vanga vari mukuru wekambani yeEgo Eye Construction vaAlidi Chipanda vari parunare kumadziwa maShonaland Central naJonga Kandemire weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Haiwa chinoima inyanyesa chinoi magetsa ayene ari kunyanya shupa ikadinoika digika taone kana yashiwa magetsa ayene ari kunyanya zvowandira one side vanyika kushare vakuru kuzizi chinoi avasi kunatsogona kushare magetsi zvakanaka posi tiri kuti pane dzimwe nzvimbo dziri very crucial dzakaita sehospital nedzimwe nzvimbo dzinopambwa mvura kuma water works ihongu magetsi afana kushaika ikoko but kune mamwe malocation akafana nemalocation anowanika kunana Brundish neGhanu neCherima. Malocation ekuti akango anofanira kupiwa magetsi zvakafanana nemalocation ari kupa magetsi kata sekurengi nekunana chitambo. Zimbabwe haifanira kutambura magetsi kudai tine mari yakawanda zvisingaiti management board resources management yare nengaigadziriswe.
Pa Studio 7 tibatsire iwo munyika muno nyika yeZimbabwe kuti mameja city vachikuita basa rawo here sekare zvataiziva kuti munhu kana anonzi anopuwe mutongo nokuti first offender repeat offender kana kuti the habitual criminal ngaabviswe musociety ambogarawo izvezvi ukaenda kunomangara zvinotangira pamapurisa unotoona munhu aapamberi pako kudzokera kumba waomangara ushaya kuti zvaperera papi ukaende kwameja city munhu anoita kana kuti makesisi anosvika 2030 echingodzoka maanaye mundi mbavha vari kuti tidiko munyika muno hamusinawo here mutemo.
Masura sei vatereri veStudio 7. Kana chiri chokwadi chiri kutaurwa kunzi kanzuru kanzuru ndo yakazviita kupunzira vanhu dzimba ministry of housing isingazivi. Chokwadi kuvhotera sisi vanhu vachachema tinokutaurirai dzakuputswa dzimba idzi because vari against dzimba dzisiri pamutemo hamufi makatonga tokuudzai chokwadi.
Regai nditaure mashoko ekupedzisira paamerica. Chandakaona hangu pamaelection ekuamerica ndeyekuti vanhu vemuamerica havasati vabvumira kana kuti havasati vatenda kuti mukadzi anogona kuvatungamira panyika yavo because tinoona kuti makore apfuura vaDonald Trump vakakwikwidzana futi nemukadzi akarohwa izvezvo vakakwikwidzana futi nemukadzi vakarohwa futi kumaelection. Ndinoona sekuti America haisati yava kuda kutongwa nemukadzi kazhinji kacho. Regai ndidaro muchidimbu. Ndine urombo nezviri kuitika paMozambique. Ngavarambe vakashingirira zvichanaka.
ndiona mutoro zvangu nenyesa dhaka iri kunzi kuda kuzoita musangano wekuma elections muno uchichewa nenamunangagwa ndoiyoyo yotonga nyaya yacho. Nyaya yacho inobuda zvakanaka here? Nangagwa ndiye munhu akaba maelections emuzimbabwe, anotoone two times achibira maelections. Ndonzi ndoyaocheya musangano wesadhaka nekubewa kwemaelections.
Aiwa, tinotenda idzo ipfungwa dzevateereri vedu veStudio 7 dzisinei nesu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele. Usakanganwe chirongwa cheLive Talk parichataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.